Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 14 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti hurumende inofanira kugadzirisa zvichemo zvavo. Mukuru weUnited Nations Development Programme opinda munyika mangwana. Dare reConstitutional Court rinoisa parutivi mutongo waro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvobvumidzwa here kana kuti kwete kuvhota kwazvinenge zviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varwere vari kuchema-chema zvikuru kuhurumende kuti igadzirise zviri kudiwa naana chiremba kuitira kuti vasarasikirwe vanhu varwere vasarasikirwe neupenyu hwavo. Vana chiremba ava vava nemasvondo maviri vachiratidzira. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Varwere vanoti kuramwa basa kwavana chiremba kuri kuisa utano hwavo parumanhanzombe. Pashanyirwa chipatara cheHarare Hospital nhasi neStudio 7, varwere vanorwarisa chiti ndivo vange vachibatsirwa, vamwe vachinzi vadzokere kumba vozorapwa kana vana chiremba vadzoka kubasa. Amai Sekai Ganyani Mushandu, avo vane mwana nedambudziko remoyo, vanoti havachaziva zvekuita nemwana wavo uyo anonyorerwa mishonga mwedzi wega wega.
Ndandauyawo kureview nemwana. Mwana wangu ane problemu yemoyo, saka ndabva kuchegutu. Ndaya kureview. Saka ndobva ndasvika ndobva kwanzi nhasi hatisi kudhinda makadhi. Endai kumunoona masista ari kumberi uku ndobva ndaenda ikoko. Masista aya abva anditi endai kuseri kwamunosiitirwa review yacho. Ndaenda ikoko, masista anga ari ikoko ndobva ati endai kumawodhi. Ndobva ndasvika kumawodhi kuya kuya. Vekumawodhi ndobva vatizvo. Isusu vanga kugotiti tingaziva nezvemadhokuta here, isi hatina zvatinoziva. Ingogara iwo kana mangoonawo dhokuta chero umwewo unongogona kungoonerwa mwana wenyu. Saka ndangogara almost 30 minutes ipapo ndobva ndati ari ganimbodzokera kumusoro pamwe dhokuta anogona kungouya akapinda mumaanoitira kliniki akadzokera. Saka pandadzokera kuyo kandabva ndasangana naye ndobva ndamuti chiremba ndauya kuzoita review mwana ndauya kureview nemwana. Ndobva handitizvo nhasi hatisi kuita zvekliniki. Saka ndoita sei nemwana mishonga hasisini. Kanzi motozouya next month. Saka ndatopesirana kuti ungoshaya zvokuita.
Amai Mushandu vati chikumbiro chavo ndechekuti hurumende igadzirise zviri kunetsa kuitira vana chiremba vadzokere pamabasa.
Ndiri kutotyira izvezvi kuti kuzowana mwedzi wese wopera mwana wacho anenge achirarama sei. Anoti kana asingachamumushonga akangoita chero 1 week asingamumushonga anobva atanga kufemereka zvokuti kana akarara munotomunzwa kuti mwana ari kufema zvekunge ari kuita magwiriri zvezvi. Saka handitombozivi kuti ndoita sei izvezvi. Hurumende hangu ini ndingadai chandingataura ndechekuti dai hurumende yadayirawo chichemo chemadoctors akwanisewo kudzokera kuchipatara abatsire varwere.
Amai Previous Sachinda avo vanga vauyawo kuzorapwa paHarare Hospital vakadzorerwa kumba vasina kuwana rubatsiro vaudza Studio 7 kuti varwadzwa zvikuru kudzorerwa kumba vachidzimbikana nemuviri.
Tatauya unorapwa tasvika machiremba pasina. Saka zvinhu zvinorwadza kuti unenge uchirwara wauya unorapiwa woona chiremba asipo wodzoka uchirwara wozonzi mirira paachauya. Ndangonzi unodzoka musi wechitatu kumbocheka kuti waapo here.
Vamwe amai varamba kudomwa nezita vane mwana nemazuva matanhatu azvarwa uyo akatoitwa operation sezvo matumbu ake aiva akazvimba. Vati vana chiremba vasikuuya nguva dzese kuzoona vana vari muwodhi mavo, izvo zvoitawo kuti vatyire utano hwemwana wavo.
Yana chiremba kwenye apo na apo washiwa na wana wewe duku tivari sisi wapati wamu washiwa skuu yako skuu zona wana. Ndio sana ndo shikira wote pamoja kuna zungukanga ni sawa. Tuzo achili mdiki sofa ni 6 days arikunu ani 6 days hapo nusu.
Mukuru wa Harare Central Hospital amai pegisha vamwe vauza Studio 7 parunare kuti wana chiremba wasati vadzoka kumabasa. Amai shavamwe vati vanga vari kupinda musangano wekuongorora kuti kurama mabasa uku kuri kuvhiringa varwere zvakadii. Munyori mbasi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vauza Studio 7 kuti kurama basa kwana chiremba uku kuri kukanganisa mabasa ezveutano.
Hongu kurama uku chero kushitika zvako kuna chiremba ari padanho rechidiki rinoti maJRMO nemaSRMO zvinobata chaizvo kupa urapi hunenge huchiitwa muzvipatara zvedu zvikuru sei zvipatara zviri muguta makuta mahombe eBulawayo neHarare zvipatara zvatinoti macentral hospitals. Saka tinenge tichingokumbirisawo kuti vanhu vanoenda ikoko vanzwisise kuti pari zvino mashiremba ari kubata basa iri pekutanga pavanosvikira kumacasualty vanenge vaita vashoma pavanozoendawo kumawodzi vanoshayawo zva chiremba wadika wanokurumidza kuvabatsira. Zvisinei vari kutipawo hawo rubatsiro pakuatenda kumacritical cases pane dzimwe nguva.
Vagwinji vati basi ravo richiri kukurukura nehurumende kuti vangagadzirisa sei dambudziko, asi vakatiwo chikumbiro chavo kuna nachiremba ndechekuti dai vakwanisa kudzokera kumabasa hurumende ichigadzirisa zvichemo zvavo. Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti nhengo dzayo dzinodarika chiuru dziri kuramwa mabasa. Zvichemo zvanachiremba ava zvinosanganisira mari shoma pamwe nekusapiwa mukana wekuti vatenge mota pasina kubhadhariswa mutero kubva kunze kwenyika kuitira kuti vafambe nyore vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Apo kuramwa mabasa kwana chiremba kwasvitsa masvondo maviri nhasi. Vamwe vana chiremba vamboratidzira kwekanguva kapfupi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kana kuti UBH nhasi mangwanani. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Studio 7 yasvika pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals UBH kuratidzira uku kuchangopera. Mtezeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association uye vari womutauriri wesangano iri Dr. Mkoli Singwenya vanoti kuratidzira uku yange iri nzira yekuyeuchidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvaana chiremba.
Machiremba ekwaUnited Bulawayo Hospitals, Mpilo Central Hospital nezvimwe zvipatara zviri padhuze varatidzira nhasi kwaUnited Hospitals ekuBulawayo. Vakasimudza maplakadzi akanyorwa kuti vana chiremba havakwanisi kuenda kubasa vaine nzara. Ma-CEO, ma-chief executive officers vanova vatungamiri vezvipatara vane majipu asi mapatients haana dripu, uyezve vari kuda mishonga yakakwana pazvipatara izvi kuti varambe vachiita basa ravo zvakanaka-naka.
Dr. Mkoli Singwenya vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende munyika yose. Vati kunyange zvakadaro vana chiremba vadika vazi kuzodzokera shure panyaya yekuramwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo, sezvo vati pave nenguva vachiudzwa kuti zvichemo izvi zvichagadziriswa asi pasina chinobuda.
Situation haisi normal, vanhu vari kunyatsoradzikirwa nenguva yakawandawanda kuti vaonekwe, uyezve tinotyira kuti togona kuzopedzisira takufirwa nevarwere. Saka hurumende ngaikasike kugadzirisa nyaya idzi. Kana hurumende isina kugadzirisa magrievances atakavapaya, hatisi kuzodzokera kubasa apa. Zvokuvimbiswa zvokupiwa mapromises hatichadi.
Mumwe mukoti mukuru paUBH uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo, sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau, ati vanhu vari kungorapwa pachipatara apa ndevaya vanenge vachirwara zvakaipisisa sezvo ana chiremba vakawanda vari kuramwa mabasa. PaRichard Morris Hospital chinove chikamu cheUBH panorapwa vanhu maziso, vamwe vanhu vange vauya kuzorapwa vange vachiudzwa kuti vadzokere kumba sezvo pange pasina vana chiremba vange vachikwanisa kuvaona. Ongororo yaitwa neStudio 7 paMpilo Central Hospital, chimwe zvechipatara chikuru muBulawayo, yaratidzawo kuti chikamu chechipatara ichi chinorapa vanhu vachibva kumba kwange kusina vanhu. Chiremba mukuru wepaMpilo, Dr. Solwayo Ngwenya, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kungokwanisawo kurapa vanhu vari kurwara zvakaipisisa, zvinhu hazvina kunyanya kuipa sezvo vana chiremba vakuru nevamwe vanoshanda vachibva kunze kana kuti consultants vari kushanda semazuva ose. Dr. Solo Ayongwenya vabvuma mashoko ekuti vanamukoti vanonzi vari kuda kutanga kuramwawo mabasa mangwana asi vakurudzira vanachiremba pamwe nanamukoti kuti vakoshese varwere sezvinotarisirwa mubasa ravo. Vanachiremba nanamukoti vanogara vachiramba mabasa nguva nenguva vachitsutsumwa pamusoro pemashandiro avo uye mari shoma yavanowana. Nekune rimwe divi, hurumende inogarawo ichichema nerekuti haina mari. Kunze kwemari yavanohora, zvimwe zvezvichemo zvaana chiremba ava zvinosanganisira nyaya yekushaya zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.
Zvichakadaro, vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinoi vakamboramwa mabasa nezuro vachiti vanofanira kupiwa mari dzavo dzekushanda nguva dzapfurikidza. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanamukoti ava vakaita izvi apo vanachiremba munyika vari kuramwa mabasa vachiti vaudzerwe mari dzavanotambira pamwe nemashandiro akanaka. Vanamukoti ava vainge vasingaratidzire asi vainge vari panzvimbo dzekushandira asi vasingashandi. Nhasi mangwanani vazobvumirana kuti vaende kumabasa asi svondo rinouya havaende kana vakuru vechipatara vasina kugadzirisa nyaya dzemari yavo pamwe nemari dzanachiremba. Mumwe mukuru wevanamukoti asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira kuzoburiswa basa anoti vanhu vasashore danho ravatora sezvo vaine makore akawanda vachinyimwa mari dzavo idzo vanoti dziri kutorwa nevakuru vakuru vepachipatara.
Aiwa, imi mamuzvizive kaizvo. Isusu tenenge tagara tichitaura tiri mabasa tichienda maybe tinenge tine 5 years chiedza kuronga vasingade. Imi pamunoona toti tools down, imi mangoti aizvo mangoti ndasokuda mari vaisa tools down nasi. Tinenge tine makore tichitaura navo tichitwa kunge tinopenga waona.
Mukoti uyu anoti vanhu vanofanirwa kuona pane dambudziko kuti nyaya dzemuzvipatara dzigadziriswe zvizere. Mumwe murwere atadza kurapwa nhasi, amai Chenai Gandawa, vanoti vanachiremba nevanamukoti vanofanirwa kupedzerana nehurumende kwete kurwadzisa vanorwara.
Asi kamanje imimi mukaitira vanhu vari kurwara havasiro vanokupai mari. Garai mangotaura direct kuhurumende.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanamukoti vepachipatara chikuru muHarare cheparerenyatwa vacharamwa mabasa kubvira mangwana sedanho rekumanikidza hurumende kuti igadzirise nyaya yanachiremba avo vave nemavhiki maviri vasingaende kumabasa. Vanoziva zviri kuitika pachipatara chechinhoi vanoti hurumende iri kurasikirwa nemari yakawanda sezvo vanachiremba vepachipatara ichi vari kushandisa mawadhi emuchipatara vasingabhadhare mari. Mukuru wechipatara muchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti pane zvichemo zvavakapiwa nanamukoti nezuro izvo zvichagadziriswa munguva pfupi iri kutevera asi havana kutaura kuti zvichemo izvi ndezvei. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mukuru webazi reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP vaAkim Steiner vari kutarisirwa kusvika munyika mangwana mukushanya kwavo kwemazuva mana. Mumashoko kuvatori venhau, UNDP yati inoda kuona kuti ingabatsire sei Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena gore rino. Bazi reUNDP riri kubatsira pari zvino Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemari nezvimwe zvikwanisiro. ZEC inoti yakapiwa mari inosvika zviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora asi iyo ichida mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora kubva kuhurumende. VaSteiner vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo makomisheni ane chekuita nezvesarudzo anosanganisirawo Zimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC, National Peace and Reconciliation Commission, Gender Commission, ZEC, uye masangano akazvimirira akaita seZimbabwe Election Support Network neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZESIN vaAndrew McConney tikavabvunza kuti rwendo rwavaSteiner rwakakosha sei.
Kuuya kwemutungamiri uyu ari kubva kuUNDP chinhu chakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe. kunyanya takatarisana nema elections tiri kutarisana kuti naurirano kana kuti kukura kwavanenge vachiita nemapoka akasiyana siyana kusanganisira hurumende zviri maringe nesarudzo takatarisana nadzo idzi uyezve kuti zvingaita sei kuti nyika yeZimbabwe iwane utongo hwejekerere uyezve kuti ikwanise kuvandudza upfumi hwenyika nokuti iyo nyika inge inobudirira saka tiri kuona kuuya kwavo kuri chinhu chakanaka chose uyezve tinotarisira kuti vachawana information kana kuti mashoko avanoda kuunganidza anovabatsira kuti vaone ivo seUnited Nations kuti nyika iri kuenderera mberi here panyaya dzeutongi hwejekerere kana kuti iri kudzokera kumashure.
Vari kuti vari kuda kuti vange vachibatsira Zimbabwe vangabatsire sei veUnited Nations?
Chokutanga ndingati nini, takanzwa mutungamiri weZimbabwe Electoral Commission vachitiwo pane bhajeti yavakanga vakapa kuhurumende inoratidza kuti hurumende ingangotadza kuvapa mari yakakwana kuitira kuti maelections aya aitwe. Saka tinotarisirwawo kuti zvikada pavari kutaura navo vaacampaigner vacho zvichasanganisirawo kuti United Nations zvingabatsire sei kupa maresources kunyika kuitira kuti tikwanise kuwana mari dzakakwana dzokuti election yacho iitwe. Uyezve ndingati nini, technical support
muri kusangana nawo here seZimbabwe Election Support Network?
Takasangana nemamwe emasangano akazvimirira. Tichakwanisa kusangana navo musi weSaturday, musi wa17 March. Saka tinotarisirawo kunzwa kubva kwavari uyezve nokuvapa vandingati mashoko tinofungidzira kuti ndovanga vake nyika yedu yeZimbabwe.
Sachigaro webhodhi reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevana vechikoro zvabuda muzvikoro nhasi mangwanani ndokupinda migwagwa zvichiratidzira kusafara nezviri kuitwa nedare reparamende remuAmerica zvekutadza kugadzirisa gakava riripo pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nepfuti dziri kushandiswa mukuuraya vanhu. Kuratidzira uku kwashandiswawo nevana ava senzira yekurangarira vana vechikoro vakapfurwa vakafa pachikoro chekuFlorida. Kuratidzira uku kwaitwa kwemaminetsi 10 nemanomwe senzira yekurangarira vanhu 10 nevanomwe vakaurayiwa pachikoro ichi, vanosanganisirawo vadzidzi gumi nevana uye vanhu vakuru vatatu vakafawo pachiitiko chimwe chetecho musi weValentine's Day. Dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nhasi ranzwa chikumbiro chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuda kuti zvipiwe kodzero dzekuvhota musarudzo dzegore rino, asi hurumende ichitsika madziro panyaya iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare repamsoro soro reconstitutional court nazranz wachikumbiro chakasvitswa kudare iri negweta rinorwira kodzero dzevanhu rinogara South Africa vaGabriel Shumba nevamwe vavo vaviri avo vari kuda kuti vapihwe mukana wekuvhota musarudzo dzegore rino. Mukunzwikwa kwenyaya iyi, gweta ranga rakamirira vaShumba nevamwe vavo vatavani mpofu vaudza Dare kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine makore gumi nemasere chine kodzero dzekuvhota zvisinei nekuti munhu anogara kunyika ipi. Vampofu vati hapana chikonzero chokuti bumbiro remutemo rivandudzwe panyaya iyi, asi kuti mitemo inobata nyaya dzesarudzo ndiyo inofanira kuvandudzwa. Vampofu vaudza Dare kuti havaone chikonzero chekuti hurumende yeZimbabwe irambidze zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota zviri kwazviri ikoko, kana nyika diki dzakaita seMozambique neChad dzichikwanisa kuti zvizvarwa zvenyika idzi zvivhote zviri kunze kwenyika idzi.
Tanga tiri kutaura mudare kuti maZimbabweans anogara kunze kwenyika ngapiwe mvumo yekuvhota pasarudzo dzose dzinoitwa muZimbabwe, uye zvingavapiwe mvumo yekuti vavhotere kumaembassy ekunyika dzavanogara vari. Mutemo mamiro wakaita unoti kana usina kugara muconstituency for more than 12 months unoluza kodzero yekuvhota, uyezve unoluza zvakare kodzero yekurapwa wakarejistwa paconstituency. Isi tinofunga kuti mutemo iyoyo haushandike nawo, haubetseri, uyezve unofanirwa kurambwa nedare guru remunyika muno.
Asi gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi, amai Venanda Munyoro vati munhu kana achinge agara kunze kwenyika kwegore asiri kuita basa rehurumende anoruza kodzero dzake dzekuvhota musarudzo. Vati vanhu vanokwanisa kuvhota vari kunze kwenyika vashandi vehurumende chete, vachiti mutemo uripo pari zvino unosungira munhu wese ari kuda kuvhota musarudzo dzemunyika muno kuti anyorese kuvhotera munharaunda yaanogara inenge iri muZimbabwe. Vatongi vapfumbamwe vanga vachinzwa nyaya iyi nhasi, avo vanga vachitungamirirwa namai Elizabeth Gwaunza, vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Zvichataurwa nevatongi ava zvichareva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichakwanisa kuvhota here kana kuti kwete musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo wenyika uye vachidzidzisa paUniversity of Pretoria Dr. Tainai Masia vanoti dare repamusoro-soro harisi kubata zvakanaka nyaya yevavhoti vari kunze kwenyika. VaMasia vaudza tanonoka Wandi weStudio 7 kuti dare iri riri kubata nyaya iyi rakatarisa pamirezano PF chete.
Constitution itsva ya 2013 yemuZimbabwe inobvumira kuti vanhu vari mudiaspora vange vachivhota. Asi dambudziko riripo nderekuti kunyange pane new constitution, mitemo inofanira kupa kuti vanhu vagone kuvhota vari kunze kwenyika haina kunge yagadzirwa, yatinoti iyo aligning of laws with the new constitution. Saka ndopane dambudziko guru ipapo. Naizvozvo kuita set aside kwaitwa nyaya iyi nedare kunoratidza zvinhu zviviri. Chekutanga, tinoziva kuti matare edzimhosva haana kunyanya kuvimbika munyika yeZimbabwe. Vanopa mitongo vakatarisa kuziso rezano PF.
Saka munoona sekuti zvavataura izvi kungoda kubatsira hurumende here kana kuti vari kuita basa ravo nemazvo?
Pakuita basa nemazvo panenge pane yatinoti question mark, mubvunzo chaiwo. Kana tichitarisa nhoroondo yemabatiro avanoita basa munyaya dzemaelection, vanhu vatingati havasiri impartial panyaya iyi, vanorerekera kuhurumende yezano PF panguva zhinji.
Imwe sokuona kwenyu munofunga kuti pane chichabuda here panyaya iyi yekuti vanhu vakwanise kuvhota gore rino?
Hapana chichabuda kana tichitarisa kuti bumbiro remutemo rinoti vanhu muZimbabwe vachafanira kuvhota pakati paJuly naAugust. Kuti iko zviri muconstitution zvitevererwe, panoda kugadziriswa mitemo kuita align mitemo iyi neconstitution. Hapana nguva yakakwana yekuita izvozvo. Zvekare pane atinoti malogistics, kuti panenge pachizofanira kuita mapolling stations munyika dzakasiyana siyana dzine vanhu dzine zvizvarwa zveZimbabwe. Ende tikatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakazara pasi rese. Saka kuti vabudirire kuronga zvakadaro nenguva yasara iyi, iyo nyaya yamboisende kwaparutivi, handioni zvichibudirira.
Avo vanga vari vatasiyana masiya vatianai Dr. Tianai Masiya vachitaura vari kuPretoria, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Mavelas Mhlanganyauye weStudio 7 achitiudza zviri kutaurwa nevanhu zvitevera kuratidzira kwaitwa nevana vechikoro vemuAmerica vachishora dare reCongress iro risiri kutora matanho panyaya dzekutengeswa kwepfuti.
Nhasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tamboenda isu kuCapitol Hill muno muAmerica, uko vana vechidiki, vadzidzi vemuzvikoro zvakasiyana-siyana vange vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo ari kuita vamwe vadzidzi mushure mekupfurwa kwakaita vamwe vana kuFlorida vakange vari pachikoro vachizowanikwa ivo vachishaya muwandu. PaFacebook page yedu yeVOA Shona vazhinji vanga vari kutaura zvakasiyana-siyana nekuratidzira kuri kuita vana mukoti navana chiremba kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mumwe mutsigiri wedu wepaWhatsApp anyora iye kuti NASA yatadza kubhadhara mapensioners mari dzavo nenguva. Hatina kukwanisa kubata NASA kuti tinzwe kuti ndizvo here zviri kuitika. Vamwewo vari kunyora vari kuti ivo makadii zvenyu paWhatsApp. Ko ndinokumbirawo kuziva nezvemakuhwa ari kufamba kuti Zimbabwe kune mabhinya ari kuuraya vanhu. Zviri kuitika here kana kuti manyepo? Aiwa, mutori wedu wenhau wekumasvingo akambonyora iye nyaya iyoyi yemabhinya arura kumasvingo. PaFacebook page yedu yeVOA Shona nyaya yekuti komiti yeparamende inoona nezvemagetsi pamwe nemigodhi yokurudzira mapurisa kuti vasunge makurukota ose pamwe nevakuru vakuru vemakambani ane chekuita neuori unonzi wakaitika pachirongwa cheGwanda Solar Project. Maxwell Mukoki anoti huori hausungisi muZimbabwe, dai iri mhosva vese vangadai vari mukati. Ine hamuworried nemabhinya anetsa nemabhemba. George Benura anoti vanhu ivava vanoda kutamba nesu. Mune chokwadi here kuti komiti inokurudzira mapurisa kusunga? Handiti inofanira kuripota yova complainant here? Mapurisa vangangosunge pasina yekomplena here? Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinosangana nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora panyaya dzekuvhota nezvimwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vana chiremba voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo isati yati vadzoke kubasa. Mukuru weUnited Nations Development Program opinda munyika mangwana. Dare reConstitutional Court rinoisa parutivi mutongo waro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvobvumidzwa here kana kuti kwete kuvhota musarudzo dzegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kupinda kumuchitutumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Anukoni kenim farondini wenyu Blessing Zulu ndokse ya mina ntunga milinkomo munaoze isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejana njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 14 kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amadokotela United Bulawayo Hospitals, Bilo Central Hospital lezinye izibedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminister sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezibeza koBulawayo.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka, abongi labo besithi labo bazakhalala umsebenzi kusasa.
Ano siyathaba ukuthi khona entatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukuthi khona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lololubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelelane lama-election.
Abesadag Parliamentary Forum baseZimbabwe ukuzohlola amalungiselelo okhetho. Njalo umqondisi we-United Nations Development Program ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuzokhulumisana lohulumende ngoncedo inhlanganiso yakhe engalupha kumalungiselelo okhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kuqhubekele phambili namuhla, abongi labo besithi bazabambana labo dokotela kusasa ekukhalaleni umsebenzi nxa uhulumende engaqhubeka engalungisisi izikhalazo zabo. Kwezinye indawo zelizwe abongi babikwa bevele sebeqalile ukukhalala umsebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Odokotela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals batshengisele namhla ekuseni bethi izikhalazo zabo azinanzwa nguhulumende. Okunye abakhala ngakho yikusebenza ezibhedlela ezingela mithi eyenelayo kanye leholo. Omunye walabo abakade betshengisela udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Hospitals Doctors Association, iZHDA, njalo engumsekeli womkhokheli wayo, uthi umphathintambo wezempilakahle udokotela David Parrenyathwa uyehluleka ukugcina izithembiso zikahulumende.
Amadokotela United Bulawayo Hospitals, Mpilo Central Hospital lezinye izibedlela eziseduzane lakoBulawayo abuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminister sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezinikeza koBulawayo. Amadokotela lawo abethwele amakhadi amanye akade lotshwe ukuthi udokotela olambileyo ngudokotela ozondileyo njalo ngeke kwanise ukubona awezigulane zakhe. Lamanye akade esithi u-CEO onguye umkhulu wesibhedlela uhamba ngejipu ama-patient engela trip. Lokhu kuza ngemva kokuthi amadokotela aseku-14 days of strike esibizwa sithi industrial action.
Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi uhulumende lokhe ephakathi kokuxoxisana labo dokotela kodwa ethi akukavunyelwana lutho. Nguye othi umumo esibhedlela ukahle njalo abakalahlekelwa yimphefumulo yabantu abahlaselwe lohlupho lolu kakhulu kungabantu abazodinga ukwelwashwa bevela phandle ababizwa ngokuthi ngama-outpatients.
Thina lapha esisebenzayo, hayi, siyasebenza siyabona abantu abagula esikuthi ngama-emergencies. Lwaba abantu bonke bayabonwa esibhedlela bayayenzwa ama operation izinto zihamba kahle abantu nje kuphela abangani abahanjelwa kuhle yilaba abakuthiwa outpatient.
Ebuzwa ngokukhalala umsebenzi kwabongi, uNgwenya uthi lokhu usekuzwile kodwa bengakaziswa ngakho. Ekhuthaza kodwa ukuthi bengakhalali umsebenzi, bakhulumisane lohulumende kwenqatshelwe ukufa kwabantu.
Ngike ngabizwa lambe ngenza amahongahonga ingani bafuna ukwenza umhlangano wabo, bahlanganise ingqondo zabo kumbe bafuna ukujoyina istrike asikwazi. Asikaphiwa incwadi evele emanesini. Kodwa mina njengomsibalukhulu wabo inhlalakahle yabantu, ngingumuntu ochothozayo kakhulu abantu abahamba ku-strike, ngoba lapha sidila impilo yabantu. So ngabe ngingacela amanesi ukuthi hhayi abakhulumisane kuhle lohulumende kungaze wachitheka imphefumulo yabantu.
Abongi bebehlele umhlangano wabo namhla emini lapho abakade bezavumelana khona izikhalazo abazazisa kuhulumende. Abakade betshengisela laba bebephethe amaphepha abhalwe ukuthi umqondisi wesibhedlela uhamba ngemota yohlobo lwe-jeep, isibhedlela singelathonsi le-drip. I-outpatients ward empilo ibitshaya umoya ingela muntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abuhlangothi lwe-SADAG Parliamentary Forum sebenqume inhlelo zokwabelana ulwazi lokwethulwa kwezindaba ikakhulu ngalesi sikhathi eliZimbabwe libhekane lokhetho. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma esemhlanganweni wentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela iMedia Alliance of Zimbabwe, unobhala jikelele weSADAG PF uDr. Isao Chivia uthe intatheli zindaba yizo ezifundisa uZulu ngokhetho, zincedisana labaqondisa ukuqhutshwa kokhetho, ngakho ke kumele zihlonitshwe. Uchivia uthe njengeSadaki babona angani uhulumende weZimbabwe usenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuhlolwa lokuqhutshwa kokhetho lonyaka, kodwa abangakebi lolwazi ukuthi luzaba ngokukhulekile lokuthula na. Obemele iZimbabwe National Editors Forum Zinefo umnumzana Njabulo Ncube wamukele ngenjabulo enyathelo lokuthi intatheli zindaba zinikeze isikhathi sokufunda ukuze lazo zilobe indaba ezilohlonzi.
Ano siyathaba ukuthi khona intatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukuthi khona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lololubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelene lama-election, njalo bebekwazi ukuthi becazulule ukhetho lolo.
Uthe ukufunda kwalezintatheli zindaba kuzanceda wonke umuntu, njalo kuyindlela yokuqongosela ukulondolozwa kokuthula yilabo abanceda ngemali lezinhlelo zemfundiso. Unkosikazi Kholiwe Majama owemisa uthe laloba lezinhlelo zilinyathelo elihle linguquko kwakumele ngabe yabakhona kudala, nankuphela okwakumele kuguqulwe ngo-2013 lokho kungakenziwa. Ngakho-ke njengemisa bebekhangele ukuthi lapho sokuyiwa kukhetho lolo nyaka kuzabe sokulungisisiwe.
Lizabuthola ukuthi iMisa Zimbabwe ike uyabhala incwadi isikhumbuza ukuthi kulezinto okwakumele zitshintshe ezikhangela intatheli izindaba ukuthi zenelise ukuthi zibe ziripota ngezehlakalo ngesikhathi sokhetho, zingakhethi sisithi zife kumbe zi-open kumbe njalo ziyabhalansa ama-political party wonke. So kuqakathekile ukuthi sihlangane njengentatheli izindaba sikhumbuzane, njalo sikhangela ukuthi kukanti sisiya ekhethweni lika-2018 kwinokutshintshileyo nxa sikhangele indlela esisebenza ngayo, njalo abantu bona ababebeyibo abavotayo kulezehlakalo ezibe khona yini ezizakwenza ukuthi thina njengentatheli izindaba sibe sifanele sikhangelisise izehlakalo zonke, sisenze ukuthi abantu bananzelele ukuthi yonke into eyenzakalayo iya-affekta ukuvota kwethu.
isikhulumele senhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende uthe bona bayakwamukela ukufundiswa zintatheli zindaba eseziliminyaka eminingi zilobela amaphephandaba lemisakazo.
Siyakuthakazelela lokhu njengeyoja singabasakhulayo imfundo enje so iyanceda isipeshali siya kuma-election. Osekusele ukuthi uhulumende evule ama-airways njalo enze iZDC isakaze okuhloniphekayo okufe not lokho esiwubonayo okuthi ZANU-P F ekamnangagwa yiyabulekho iphuma amanye amabandla engaphumi nxa ephuma ngendlela ezimbi.
Imazi ibizela umhlangano njengenjongo yokuhlanganisa intatheli zindaba labenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelele lezokhetho ezigoqela iSADAG, ZEC, ZEST, MISA, VMCZ lentatheli zindaba ezileminyaka zisebenza lo msebenzi bezokhuluma ngokhetho oluzayo njalo lokuthi intatheli zindaba zingasizakala njani ukuthi zisebenze kungelanhlupho. Inhlanganiso ezihlanganisela Election Resource Center, iRC, leZNF sezilesikhathi zifundisa intatheli zindaba ngokhetho. Ngeviki edluleyo intatheli zindaba zihlangene eGweru lapho ezifundiswe iRC ngendlela okufuze iZEC uhulumende labo ziphathe ngayo ngesikhathi khetho. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngu Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Isiphathamandla se-United Nations Development Programme umnumzana Akim Steiner ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuze ekhulumisana lohulumende ngoncedo oluqondane lokhetho inhlanganiso yakhe engalupha eleZimbabwe. I-UNDP ithi uSteiner uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lezinye izicukuthwana zikahulumende, abekomishini yezokhetho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngalolu khetho. Inhlanganiso le ithi izimisele ukuncedisa uhulumende kulokho angaba esilela ngakho kundaba zokhetho. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba uthi phakathi kwe-60 million efunwa yikomishini yakhe, uhulumende usebanikeze i-900,000 kuphela. I-UNDP ikhangelelwe ukuncedisa ngemali esilelayo le. Kodwa esikhathini esedlule kusabuza uMgabe, uhulumende obesala ukuncediswa ngemali zinhlanganiso ezivela phandle. Umbuzo omkhulu ngothi uhulumende kaMnangagwa uzayivuma na imali nxa ethe wayithenjiswa yi-UNDP. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umnumzana Mnangagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena abanye vela e-Europe, abanye vela e-America, i-SADC le-AU, ngibona ngathi umumo khathesi sungathi sitshiyene kulalo owakwakuke khona kulo mnumzana uRobert Mugabe. Izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zinganceda kakhulu ngoba ukhetho alusolwezana u-PF lukhetho labantu beZimbabwe. Nxa kulo ncedo elungazizakala bona ngathi bazavuma abakumnangako.
Ukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani iZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
Siyazi ukuthi i-BV DVR, isystem ye DVR iyadula, imitshina yakhona ifuna amagetsi, ifuna amamaterial, ama polling stations akhona lawo ayabe emaningi ngoba phela ukhetho ukuzele uphumelele kakube lama polling stations, ama polling stations amaningi. Abantu abase abayebesebenza besebenzela izekhi la bayebesebaningi. So ngibona ngathi mina imali vele ayisuzenele kulendlela eziningi abancintisayo, amalunga ancintisayo, amaphathi ancintisayo labe bekhuluma kuma-radio, kuma television station, i-outside broadcasting unit ihambe isiyathatha imihlangano. Izekhi ifanele ibone ukuthi izimali zikhona ukwenzela ukuthi konke khonokho kwenzakale okusemthethweni ohambelana lesekelo sombuso.
Kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na. Kuyini obona eliphuma lakho leli qula? Lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle?
Ya, okwakhathesi kungaba nzima ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisayo ngoba lingaze bathathe isikhathi bekhuluma lenhlanganiso eziqondane lekhetho abanjengabo-Zimbabwe Election Support Network, onango lamalunga amaqembu aphikisanayo, yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha lalapha 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 yikho wakuvalekile. Kodwa khathesi siyabona ukuthi phela khathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma la emaradiyweni naku-TV kukhanya ngathi kuyanceda, kodwa kule mithethwanyana engakaguqulwa ababhata fanele bayikhangelisise lawo kuyenzela ukuthi babekwazi ukuthi ihlupha kokhetho kuqondane le mithetho yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sikhangela imizamo enziwa ngabanye ukubamba uhulumende ngamandla ukuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Lolu daba belusemthethwandaba, kodwa umthethwandaba lo kawethulanga isinqumo namuhla. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabafundi ezigabeni eziningi zeMelika ziphume ezifundweni namuhla zatshengisela ezitaladeni zikhuthaza inkokheli yedale lephalamende ukuthi iphume le mithetho elukhuni elawula ukuthengwa kwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye esisetshenziswe kuzehlakalo zokudubulwa lokubulawa kwabantwana bezikolo elizweni. Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana besikolo seParkland eFlorida abalijimi lasikhombisa ngenyanga edlule. Umnumzana Khono Lembu owebandla lezombusazwe lamademokrats khonapha eMelika nguye onqobe ukhetho lokumela isiqinti sePittsburgh esigabeni sePennsylvania khonapha, lapho akade encintisana lo Rick Sarkon owebandla lama-Republicans izolo. Inhlanganiso yabesifazana i-Women's Coalition in Zimbabwe imanyene lezinye inhlanganiso elizweni ezilwela amalungelo abesifazana sezazise ngenyathelo lokudinga ukubophisa wonke amabandla ezombusazwe azangena kukhetho lwalonyaka aza kwehluleka ukufaka isilinganiso esifanayo esiyingxenye yekhulu kumalunga abazancintisa kukhetho lwalonyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhe ilizwe lathola uzibuse abesifazana bathi lokhe beliswa ukuthola amathuba alingana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo. Kwezombusazwe kukhanya kusemqanisweni laloba isisekelo sombuso sisitsho ukuba abesilisa labesifazana kumele babe lamathuba alinganayo ezweni kukho konke. Ekwethulweni kweWomen's Manifesto ka-2018 kusiya kumnyaka ka-2023 eHarare, abalwela amalungelo abesifazana bavumelene ukuthi wonke amabandla azakwehluleka ukufaka inani labesifazana elilingana lelabesilisa kukhetho azasiwa emthethwandaba ngoba ayabe esephula isisekelo sombuso welizwe. Olwela amalungelo oluntu umqondisi wenhlanganiso eyeThis Constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi abesifazana kumele basukume balilwele lelilungelo.
Iqiniso ukuthi iconstitution yesizwe iyaprovider for i-50-50 representation, but the women's constituency nayo ilomlando ukuthi bona ukuthi omama labo bayakhuthazwa, bayafundiswa njalo bayaphakama beme ukuthi bathathe lezo sikhundla.
Kodwa uthi kuza kuba nzima ukubophisa amabandla la uma abesifazana bengasoze basukume baye phambili ukuyafuna ukumela amabandla abo.
Ukubophisa ama-political parties nibona kuphela kungenzakala imaku ukuthi omama baphakame babuya baliswa mhlawumbe nama-policies kumbe nama-leaders ama-political parties. Uma ukuthi omama kalabo abaphakamanga bama ukuthi bathathe lezo ndawo, angibona ukuthi i-women's coalition izabe ibophisa ama-political parties ibabophiselani njalo ngaliphi.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eMzingwane emela ibandla lezaphu uthe basayine ukuba bazafaka amalunga ngokulinganayo.
Kuzaphu i-50-50 is no longer an option, asikho kukhetha. Izaphu ngolwesibili isayinile yathi kulolu ukhetho esiyaku wasi labantu abangene ezikhundleni abangu-10 ngu-5 ngomama. So central lokho elikwenze lapha kalikaqalisi, ake liqalise and make sure nje umama ehlilo ukuthi kulabanye omama abangena khona lapho. Bakithi silamabizo sonke.
Evumelana lonkosazana Mkandla, unkosazana Theresia Nkonjeni Daka uthi akuna kwethusela okwedlula igugura hundi, ngakho abesifazana besabani abangene embusweni.
Kathi singibonile ukuthi yena khona ama-councillors ama-MPs anzange ngibone umama obuye wamala. Ngicela ukuthi amahodi laseleyo achiye lo mama, liyangizwa bomama, sunduzanani labo baba. Omama njengoba kukhulunywa ukuthi sithe 50-50, nxa kusehlula i-50-50 kumboma bese sabani omama? Mama liyesabani? Lebe lisesabani makhosikazi? Lingesabi bakithi, lingesabi. Litshele enye into khonapha engaziwanga ngomunye umuntu kumbe bayidobhile abanye bokobulawayo.
Abesifazana babhekane lenhlupho zokungalingani kwamathuba phakathi kwabafazi labesilisa ezigoqela ukuswela ubuyanga, udlakela, inani eliphansi labasezikhundleni, ukuswela imisebenzi okubangela ukungena kwezombusazwe kube nzima. Unkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli womkhokheli we-MDCT, ube yisibonelo kulo umhlangano abesifazana bethi usebhekane lodlakela oluzakwenza ukuba engakhokheli laloba efanele, bethi kunjalo lakumabandla wonke. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu namhla ohlangane labeZimbabwe abedlula amakhulu ayisithupha abaphebhelekwe leBotswana bekhulumisana ngokuthi abantu laba sokumele baphindele ekhaya. Kodwa iziphepheli lezi zithi zifuna ukutenjiswa ukuthi kazisoze zihlukunyezwe uma zingabuyela ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umpofu uxoxisane lesiphepheli zeZimbabwe enkambeni yeDukhwe
ngaphandle kwedolobha leFrancistown izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngesiphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele ziphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe uqala umhlangano kampofu leziphepheli obongokuzwa isikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele isiphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Yena lambathela ukuthi ngikhathe simuweka usulungile kungcono. Kwangcono babuye sizokwakha iZimbabwe sisonke. Bavumile abaningi bakhona kodwa abanye ngathi bekhala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuya ekhaya asoze bafice ubunzima ababubonayo kumbe lokho babenza babuya ngapha. Abanye athi befisa ukuthi khona bazacela ukuthi bangancediswa ngokuhlaliswa banikwe indawo zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungelokwesaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule sokusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaxethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sinitheka asihlandama ukhuluma ngezombangazwe anduzokhuluma ngabantu bakithi ukuthi njengoba the sesisempilweni entsha lokuthi akuna new dispensation sifuna ukuthi sisakhe ilizwe lethu ndawonye sisonke. Labo bafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngokuthi sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo lokuhloniphana.
Iningi lesiphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli waludlakela okwabona ikakhulu abasekela ibandla le-LPXA le-MDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngibe lo mhlangano lo baba lo minister we-defense uhathi defense and justice uminister uhathi lo minister Bashu we-immigration mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengala maphepha njalo bengathi bayahlukuluzwa nxa sekuphola izimali zabo. Abahlukuluzwa futhi nangabaqhashi babo konke sikhulumile njalo sakhuluma ngenkomo lezi ezithi zingabuya ngapha zibulawe sathi hhashi akumelanga zekwezwe njalo.
Elebotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union yona engafuni ukuthi inkomo yezihlale lapho okulomkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela ongasetshenziswana ngazo. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Iqembu leHarare City lithi selimelele imidlalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHarare City uMark Mathe uthi kuliqiniso ukuba iqembu lakhe belivele lilungiselela ukuyadlala kusigaba seNorthern Region Division 1. Kodwa uthi lokhu akutsho ukuba liza kuba ngumthatshuzwa kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Besivele sisebenzi sisinamavika athile esingamanga njalo imikhwe enhle.
Iqembu leHarare City liphenduke kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kokuba iqembu leHawumayini lethule amajogwe lathi selitshiyana lomdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-PSL ikubone kufanele ukuba imeme iqembu leHarare City lona eliphushe imidlalo yalo lisendaweni yeshumi lanhlanu engalaneni yemiklomelo nyakenye ukuba lithathe indawo yeHawumayini. Inhlanganiso ye-PSL yethule uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kuviki lakuqala elo mkhankaso walo nyaka. Njalo iqembu leHarare City lizadlala leqembu leCape United ngesonto enkundleni ye-National Sports esigodlweni iHarare. Nyakenye iqembu leHarare City ligunyulwa kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Umfoka Mathena ubevele esebenzela iqembu leCape United engumsekeli kaLloyd Chitembwe. Ikanti lo ngumqeqeshi weqembu leHarare City kathesi uMark Harrison laye uke walisebenzela iqembu leCape United ngesikhathi eqala ukuzosebenzela kwele Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mtwaka zomuhle sengilichia kuhlelo lwe Studio 7 Live Talk. Asubeni sonke kuhlelo lunye kusasa ngesikhathi sika 7 o'clock ntambama olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.